ichokwadi kuti nemusi wemugovera tinenge tiri kwamutare tinenge tichisangana na10 mangwanani pahotel inonzi I think Golden Peacock, one of the hotels yekwamutare ikoko. Tichange tichida kunzwa kubva kune chero vanhu vari kwamutare ko kumanikaren vari pa vanokwanisa kuuya, takati commission itange kufambira nzvimbo dziri kunze kweHarare kuti pamwe paine vanhu vanoziva zvakaitika musi wa1 kuHarare, kana kutiwo panokwanisa kunge paine vanhu vane chekutaura chakawanda nematerms of reference ede zvinoitika, violence zvinoitika munyika, basa remapurisa, basa remasoja zvakadaro. Tinenge da kuti taurai nenyaya idzodzi, saka tinenge tichisangana ikoko na10 tinenge tichikumbira kuti vanhu vauye vane zvekutaura zvinoenderana necommission. Nyatubva na10 kusvikawo panenge pangopera mbowo unenge uchibva kune vanhu.
Takaonawo kuti komisheni yakanga iri kuulawayo, zvakaita kuti kunge kuchizoita kabowabowa, vamwe vachiti komisheni yakanga isingafaniri kunge iri kuulawayo nokuti hakusiri kwakaitika tsaona, vamwe vakapedzisira vakutaura zvegukura hundi, vamwe vachiti hazvifaniri kunge zvichitaurwa pakomisheni. Izvi zvamungatarisira kubva kuvanhu vekumanekare, ndichiona kuti vane zvinyunyutowo nenyaya dzekwachiyadzwa.
Isusu tinongoti munhu wese anouya kukomisheni ngaangouya achitaura zvaanofunga kuti zvinofanira kutaurwa. Hatizoti chautauri chinotaura, asi vanoziva kuti komisheni iri kutarisa nyaya dzemhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1, iri kutarisazve kuti zvinhu zvakadai zvisazozoitika futi, chii chatingaita senyika. Saka nenyaya iyoyo mafungiro evanhu anosiyana. Kana munhu achifunga kuti zvekwachiyadzwa zvine chekuita neizvozvo, anouya achingotaura tongozobvunzisanai, kuti nekuti tinenge tichibvunzwa vanhu ava mibvunzo tinoti azotsanangura zvaanofunga izvozvo. Saka munhu asaregedza kuuya nekuti anenge achifunga kuti zvinhu zvandida kutaura hazvidiwe. Munhu achashandisa pfungwa dzake kuti ataure kuti izvi zvingataurwa here kana hazvisi.
Takaonawo vamwe vakataura kana vakapa uchapupu kuulawayo, vachipedzisira vachinge vaakusungwa nemapurisa. Hamutarisiri here kuti zvinhu zvakadai mune ramangwana zvinoita kuti vamwe vatye kubuda vachipa humbo?
Hatitarisiri kuti munhu anotaura kukomisheni asungwe. Iyo nyaya iyi iri kutariswa kuti chakaitika kuti pazova nekuti panga nevanhu vakataura kukomisheni vachizosungwa. Tinenge tichitarisa zvekuti zvinhu izvi vari kuvapomera mhosva vari kuuya kutaura zvaitaurwa mukomisheni. So izvozvo zviri kuongororwa nekomisheni. Patinozosvika zvekwamutare kuti tinenge taanyatsobuda pachena kune vanoona nezvekugadzikana kwakanaka kwevanhu kuti vateedze mutemo wenyika, vasafunga vanhu vanenge vachitaura kukomisheni. Asi tinenge tichitiwo kune vanhu veruzhinji vauye vachingoziva kuti vasapara mhosva, dzimwe mhosva dzinoparwa dzikanyaparwa pari pakomisheni. Ava vanoona nezvekuti mhosva dzisaparwa vanenge vachingoti vanoenda nemberi nemutemo. Saka hatifaniri kuuya tichitukana, hatifaniri kuuya tichirovana pamusangano wekomisheni, nekuti ndo dzimwe mhosva dzisati pamwe munhu even ataura ozobatirwa nyaya yekuti aiwa but wakazorova nhingi. So yekuti munhu asungwe nezvaataura kwete izvozvo hazvifaniri kutomboitika.
Ndekupi kumwe kwamunotarisirwa kuenda komishina Madhuku mabva kwamutare?
Tabva kwamutare tichingodzoka Harare, hatichina kumwe kwatiri kuenda kubuda mukati meHarare. Tingaenda kune dzimwe nzvimbo kana kuine vamwe vangada kukumbira kuti komisheni iuye ikoko. Saka patakasangana takangowirirana kuti ngatizoenda kuBulawayo Gweru nekwamutare. Taiteedza nzvimbo dzinonziwo munyika munomu panoitwa anonzi masekedzo ekumacourt, inonzi majudicial districts or provinces. Ndo zvatakateedza izvozvo. Saka takangotombopika nzvimbo idzo tingopa vanhu vari kunze kweHarare mukana wekuti vadi vataure. Asi pane nzvimbo yakafanana nori kumasvingo, pamwe pangaita vanhu vanenge vachifunga kuti tingaenda kunzvimbo dzakadaro, tinotozozwa nevanhu vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti kune here vanofunga kuti vakaungana kwavari uye vakawanda zvokuti vane chekutaura chavangada, tinotongozoenda kwakadaro.